Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gumi guru 14 2020. Makateerera ku Studio 7 nepengero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu, kana kuti 8,036.
Kutoudza kana waane mari wana izvi, mari yawatopuwa iyi yawapuwa nevaunoshandira, vaona kuti yaunayo ishoma, vawedzera. Kuda tingadzokera kumashure zvishoma, muchaziva here kuti mari iyi yakanga ichifanira nguva yemwedzi mitatu chete. Saka hurumende yakazoti ngatimboramba tichisesedzana.
Hurumende inoti yabvisa zvimhingamupinyi zvange zvichisangana nevashandi vayo pakutambira mari yekubatsirikana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voendeswa kumatare nevari kuda kupinda musarudzo dzakambomiswa kuitwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu, kana kuti 8,036. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi matatu, sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 7,632, zvichitevera kupora kwevanhu vashanu nezuro wakare. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nevasere nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu, kana kuti 38,350,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu, kana kuti 1,093,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni masere nezana rezviuru, kana kuti 8,100,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe, kana kuti 221,000. Hurumende yazivisa nhasi kuti yabvisa zvimhingamupinyi zvanga zvichisangana nevashandi vayo pakutambira mari yekubatsirikana, uye inoti kutanga mwedzi uno ichange yave kubatanidza mari iyi nemihoro dzichitambiriswa musi mumwe chete. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Munyori Public Service Commission, Ambassador Jonathan Utaunashe vati vatora dano iri sezvo vashandi vehurumende vange vari kutambura kushandisa mari dzeCOVID-19 idzo dzanga dzichiuya musi wakasiyana nemari dzemihoro. Vati zvavaita izvi zvinoreva kuti vashandi vachange vave kuwana mari yekushandisa yakawanda. Vati mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi pasi anenge ava kuwana zviuru gumi nechimwe nemazana matatu nemakumi mashanu yemadhora pamwedzi, kana kuti kuti $11,350. Mari iyi inoenzana nemadhora ekuAmerica makuma tatune rimwe pamwedzi. Takatarisa mutengo wedhora rekuAmerica nhasi. Vati murairidzi ari kupinda basa anenge ave kutambira madhora zvirugumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe emadhora $12,590 pamwedzi. Mari iyi inoenzana nemadhora makumi matatu nemashanu ekuAmerica pamwedzi. Pari zvino murairidzi ari kutanga basa anotambira zviru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora pamwedzi, uye mari iyi inosanganisira mari yemuhoro, pekugara nekufambisa nezvimwe. Ambassador Utauna Shevati kubhadhara muhoro necovid-19 allowance zvichapedza matambudziko ange achisangana nevashandi.
Saka hurumende yaiona mushandi achitambura paanenge onobhadhara. Saka hurumende ndomubva yati alright, tochipa mushandi mupini mutsva kuti kana kotaurwa muromo wedhora rokumwe iye unoti ndinarowo. Saka dhora iri parinosvika musi unobhadharwa vanhu mukoro wavo, iroro dhora rinochinjika kuti rifanane nedhora rekuAmerica. Tichireva kuti karauya riri sedhora rekuAmerica kana kunzi mutengo imari yakati kana ari madhora okuAmerica, mushandi woti yero dhora rokuAmerica achitenga. Saka zvinouya pamwe chete asi makumi mano mwena mashanu awa okure anowedzera mari inomushandi ichitutsirwa pamusoro peyaanga achiwana neyedu yomuno.
Hurumende yakatanga kupa vashandi vayo COVID-19 allowance muna Chikunguru, uye mari iyi yainzi ichapiwa kwemwedzi mitatu chete. Asi vautaona she vati hurumende yakaona zvakakodzera kuti vashandi varambe vachitambira mari iyi senzira yekuwedzera mari inotambirwa nevashandi.
Hakutowedzera kana waane mari waana izvi, mari yawatopuwa yawapuwa newaunoshandira vaona kuti yaunayo ishoma vawedzera. Kuda tingadzokera kumashure zvishoma, muchaziva here kuti mari iyi yakanga ichifanira nguva yemwedzi mitatu chete. Saka hurumende yakazoti ngatimboramba tichisesedzana tichakurukura kuti todini kuti zvive nani, ngazvingoramba zviri nani tichikurukura.
Mutungamiri wesangano runomira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hapana chekupemberera sezvo pasina chasanduka pamari dzavo dzemuhoro.
Zvireva kuti havana kuwedzera mari asi vaanaunza kuti mukaedha mari yamagara muchitambira plus imwe yatombokupai covid allowance i12,000, saka takukupai mari iyoyo pakamwe chete ichiuya pamwe chete. Nonga changochinja chete ndechekuti zvaanaunzwa formali kuti taedha mari dzinoita total yemari ende kuti muchaiwana nguva imwe chete, saka hapana increment yaitwa. Saka nyaya yedu haisati yadombotanga kugadziriswa, yaita tichema kuti value yemasalaries yedu idzorerwe payanga iri kuti tikwanise kuraramawo sevanhu.
Kunyange hazvo vautaona she vachiti danho ravatora richarerutsa upenyu hwevashandi vehurumende, mihoro yevashandi ava iri pasi pemari inonzi nesangano reConsumer Council of Zimbabwe inodiwa nemhuri kuti irarame pamwedzi mumwe chete. CCZ inoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inodarika zviuru makumi maviri nechimwe zvemadhora emunyika kuti ikwanise kurarama zvakanaka. Varayiridzi vanoti vanoda kutambiriswa madhora mazana mashanu nemakumi maviri kuAmerica pamwedzi kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Iyi ndiyo mari yavaitambiriswa makore maviri apfuura hurumende isati yachinja mihoro yayo ichiisa kumabhondi mushure mekunge yati bhondi rimwe chete rainge rakaenzana nedhora rekuAmerica. Asi pari zvino dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari iri pakati pemadhora emuZimbabwe makumi masere nemadhora mashanu. Izvo zvinoreva kuti vanofanirwa kunge vachitambiriswa mari isiri pasi pemakumi mana ezviuru zvemadhora emuZimbabwe. Pari zvino varayiridzi vakawanda havasi kuenda kubasa vachiti havachakwanisa kuenda kubasa sezvo mari yavanotambira isingakwane kuita zvose zvavanoda mukurarama kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemumwe mutedzeri wavo ari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe nesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaendeswa kumatare nevari kuda kukwidza musarudzo dzemabielections dzakambomiswa nehurumende vachinzi vari kutyora bumbiro remitemo. Idzi isarudzo dzemakanzura nenhengo dzedare reparamende dzakadzingwa kana kufa. Kunze kwevari kuda kukwikwidza musarudzo dzekukuwadzana East, Highfield West nedzimwe, pane masangano akaita seElection Resource Center, ERC, neWomen's Academy of Leadership and Political Excellence, arikutiwo sarudzo dzinofanira kuitwa. Sarudzo idzi dzainge dzambonzi nezek dzinoitwa musi wa 5 zvita, asi vachiwenga vakazoti ngadzimiswe kwenguva isina kutarwa, vachiti dzikaitwa zvinogona kukonzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi vamwe vanopikisa vanoti nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi dzakaita seAmerica neSouth Africa dziri kuenderera mberi nesarudzo. Nemusi wechitatu, mukuru webazi rezvesarudzo muzek vayutoile Slaigwana vakati komisheni yavo inotora yambiro kubva kubazi rezveutano, nekudaro yainge yamisa kuitwa kwesarudzo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba, sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wevatungamiri venyika vaGeorge Charamba kuti tinzwewo divi ravo. Asi tabata vanoona nezvemabasa nedzidziso muERC vaSolomon Bobosibunu.
Tacharisa bumbiro remutemo rinova ndiro foundation kana kuti rinova ndiwo mudzi unoita kuti nyaya dzekodzero dzinge dzichifambiswa muZimbabwe. Saka taona kuti pane kuchikorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe dzichienderana nenyaya dzesarudzo. Saka ndozvaita kuti tigone kunge tichitora matano ekuenda kumatare edzimhosva.
Asika pane nyaya yechirwere cheCOVID-19 chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Hamuoni here chiri chikonzero chakasimba chekuti sarudzo dzimbomira kuitwa, nekuti chirwere ichi chikapararira chinogona kupinza nyika muna taisireva?
Kana tichinge tichitarisa nyaya dzesarudzo, chisi chinhu chekuti munhu anogona kuti akagara kumba kwake kuti aiwa sarudzo hadzichaitwa. Sarudzo dzinoitwa nenyaya yekuti dzinove bandiko rezviri mubumbiro remutemo. Saka kureva kuti zvakadatarwa nebumbiro remutemo zvinofanira kuti zvinge zvichitevedzerwa. Saka kana tichitarisa isusu COVID kana kuti chirwere chanetsa pasi rese, tichitarisa nemaererano nemafambisiro achiri kuitwa muZimbabwe, tinotarisa tichiona kuti zeki pachezvayo rinova bazi rinoona nezvesarudzo rakatogadzira polisi yekuti vangaite sei sarudzo munguva yeCOVID.
Yanga ichiratidza kuti kudii?
Polisi iyoyo yanga ichiratidza iyo kuti zvanga zvichigoneka kuti sarudzo dzinogona kuitwa munguva yeCOVID. Zvekare kana tikatarisawo dzimwe nyika, ngatitarisei Malawi inova iri musadhaki yakatoenda kusarudzo mwedzi mishoma yapfuura. Ngatitarisei Burundi yakaenda kusarudzo mwedzi mishoma yapfuura. Saka hazvisi zvichakwatiri kuti sarudzo dzinogona kuitika here muCOVID. Chakakosha ndechekuti tadzivirira here, taita here zviri kukurudzirwa neWorld Health Organization, taita here zviri kutaurwa kuti tinge tichikwanisa kuita sarudzo dzedu munguva yeCOVID. Saka kana tinge tichitarisa nyaya yepolisi yavakadevelopa, tiri kutarisa iyo kuti bumbiro remutemo rinoti chii panyaya dzesarudzo.
Ko iwo mutemo wavachiwenga uyu wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument?
Statutory instruments iri kumisa sarudzo iyo yakaiswa navachiwenga ingaita simba here rinopfuura section 2 yeConstitution yeZimbabwe. Uye maitiro avo ivo semunhu kana kuti seofisi yavo ya Minister of Health ingawana simba here rinoenda pamusoro pesimba rinopiwa ZEC ne section 235 yeConstitution yeZimbabwe inotaura independence kana kuti kuzvimirira kweboka rinonzi Zimbabwe Electoral Commission. Uye tichizotarisa section 239 zvekare yemafambisirwo kana kuti yemabasa anotarisirwa kuti anga achiitwa neZimbabwe Electoral Commission. Saka tichinge tichitarisa zvose izvi zvakabatana pamwe chete, tinoona kuti COVID haingava ndiyo chikonzero, nekuti tatarisa mazuva atiri anaya irikuratidza kuti yadzikira. Uye polisi yezeki yanga ichiratidza kuti yanga yakagadzirwa zvine unyanzvi kuratidza kuti vakanga vakagadzirira kuziva kuti nenyaya yeCOVID tingaite sei kuti tinge tichikwanisa kuita sarudzo dzedu dzakasununguka.
Vanoona nezvemabasa nedzidziso muElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vari parunare muHarare. Sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa zvarwa zvisiri zvemuSouth Africa kana zvichinge zvarwara zviri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro yeongororo yakaitwa nesangano iri. Mo Blessing Munjoma anotipanya inotevera.
Vachitaura ne Studio 7 mushure meongororo yakaitwa nesangano ravo mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadewa mavinga vati zviri kuitwa nezvipatara pamwe nemakliniki ehurumende South Africa zvekuramba kurapa vabva kure hazvisi pamutemo.
Sesangano re Human Rights Watch takaitawo tsvagurudzo tikaona kuti ichokwadi kuti vanhu vekunze kusanganisira vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muSouth Africa kuzvipatara nekumakliniki vari kurambidzwa kupinda vasina kubhadhara vari kudzingwa vachinzi tinoda kuchekutanga mapepa uyezve kuti vabhadhare mari vasati varapwa muzvipatara zviri muJohannesburg vana naHelen Joseph vana Shalom Makete nezvimwe tiri kuona zvese zvichiitika izvi asi hazvisi pamutemo.
Vamavhinga vati muitiro wakadai unogona kuramba uchienderera mberi kana hurumende yeSouth Africa ikasatora matanho nekuchimbidza.
Vanhu havafaniri kudziviswa kurapwa nenyaya yekuti havana mapepa akakwana. Imhando yegwevarudzi yezenofobia iri kutoitika iyoyi isingafaniri kuramba ichiitwa. Dambudziko riripo chete nderekuti hurumende yeSouth Africa nevatungamiri vezvipatara nebazi reutano vari kuregerera vanhu vanobva kunze, havasi kuvatsigira vachitsiura zvipatara kuti zvisadzinge vanhu vanoda kurapwa.
Vamavhinga vati mataredzi mhosva emuSouth Africa akapa mutongo wekuti hapana chipatara chinofanirwa kuramba kurapwa murwere nekuda kwekuti haana magwaro ekugara munyika kana kuti haana mari.
Mataredzi mhosva emuSouth Africa akataura pachena kuti munhu hafaniri kurambidzwa kuti arapwe kana achida kurapwa kunyangwe asina mapepa akakwana, kunyangwe asina mari yakakwana, munhu anofanira kutanga arapwa zvimwe zvinozoonekwa mberi. Dambudziko iri harisi kupera nemhaka yekuti nyaya yezenofobia yekuvenga vabva kure yakatekeshera muSouth Africa muhurumende zvakarewo munharaunda yava kubudikidza nevanoshanda muzvipatara vachidzinga vanobva kunze.
Kune vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika vanogara muSouth Africa vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kutarisana nedambudziko iri muzvipatara nemakliniki ari mudunhu reHouting. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakasangana nedambudziko iri ndiva Kit Mashaya Mombe avo vanobva muchipadze kuBindura.
Vamwe avo vakadzorwa nezuro endaenda nemudzimai wangu kuchipatara nekuti akanga asina ID zvakanzi haimi mazimba dzokerai kunyika kwenyu kwaMugabe munozvigadzirisira problem yenyu. Saka vakaramba kutibatsira nenhau yekuti tanga tisina ID vakatituka vakatipopotera ende zvinhu zvacho zvaakutonetsa ende zvaakutoita wese ende ndozvavari kugara vachingotiita mazuva ese zvinhu zvinongoramba zvichingoitwa.
Studio 7 yatumira mibvunzo kumutauriri webazi rezveutano mudunhu reHouting vakwana Kikana asi haina kuwana mhinduro kubva kwavari apo taenda pamhepo. Nyunyuto yesangano reHuman Rights Watch inouya panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe mudunhu reHouting zviri kuchemawo nekukwira kuri kuita mari yekuona vana chiremba vakazvimiririra pamwe neyekutenga mishonga. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kugokwe vaPhilip Magidi vati vanhu vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi nekuda kwekuti vakaomerwa neupenyu panguva ino yechirwere cheCOVID-19.
Kuchipatara izvozvi zviyu kuti uende kwadokta mari dzacho dziri kudhura. 650 is too much. Kana ndatowana 650 parudiwa marenti parudiwa chikafu. Kana ndisikariendawo kuchikliniki ndisina 650 iwo ndosvika ndonzi foreigner hawo. Tina patinokubatsira unofarira kuti uende kunyika kwenyu.
Dambudziko revabva kure riri kuitika muHouting panguva iyo vanhu vanodarika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vafa nechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa yose. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevavari kukukidzana navo musarudzo vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro zvakasimba kumatunhu ari kuchamhembe kwakadziva kumambazuva kweAmerica, zvikuru kuFlorida iyo ine nhengo makumi maviri nepfumbamwe kubva panhengo mazana maviri nemakumi manomwe enhengo dzeElectoral College dzinodiwa kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Florida idunhu rakakosha musarudzo yemuAmerica uye idunhu rizere vanhu vari pamudyandigere. Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri mu Washington DC. Vakuru vakati gonzo mini garamu mango chemudzimu chikuwaneremo. Izvi ndizvo zvakaitwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe tsokodai mushure mekunge vashanya kumusha panguva iyo denda reCOVID-19 rakapindawo munyika. Vatsokodai avo vanogara muVirginia muno muAmerica vanoti pavakaenda kumusha muna kukadzi wegore rino havana kumbobvira vafunga kuti vaizogara kwemwedzi minomwe. Asi nekuda kwekuti nyika yakazovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 mushure mekunge hurumende yadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, vatsokodai vakazongozvipira kugarako kusvika zvinhu zvanaka pane kuzviisa munzira yenjodzi kuburikidza nekufamba nedzindege. Vanoti vakaona zvakakosha kuti varambe vari muZimbabwe senzira yekuzvidzivirira pamwe nehama dzavo dziri kuno kuAmerica sezvo vaityira kuti vaizogona kubatira chirwere ichi murwendo rwavo. Vatsokodai vakazokwanisa kubuda munyika svondo rapera mushure mekunge hurumende yavhura zvakare kutanga kwemwedzi uno nhandare huru dzose dzemunyika. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vatsokodai kuti tinzwe mafambiro avakaita kusvika nhasi.
Mashitanya Kandemiri, ndingati zvakasangana nekuti I made a decision yekuti ndisatravele nekuda kweCovid zvekare nekuvharirwa. Ndakaona kuti zvone ndakafamba nguva yeCovid kwandaisvika ikoko I was a potential risk yekuti ndispread as I had a feeling yekuti Covid yakawanda inge ichibatwa nevanhu in transit mundege imomo. Saka ndakangoita decision yekuti ndimbomira kutravel. I was supposed to come back musi wa20 March kuti timbotanga tanzwisisa kuti zviri kufamba sei and iri kuenda nekupi. So ndakangogara ndirimo muZimbabwe until maborders paakazovhura zvekare kuti ndikwanise kufamba.
Asi tinonzwa kuti ndege dzaipinda nekubuda muZimbabwe, maitadza here kungopindawo mundege idzodzo?
Kufamba ndege ndakanzwa kuti kune ndege yaifamba Ethiopian, but kwandiri the threatened risk ye COVID was still there and I didn't want to risk kuti ndifambe nguva yepandemic tisiri kunyatsokunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Mazuva andakambofunga zvekubuda ndipo pakazotanga kunzi zvane panofanirwa kupfekwa mamask. Mamask ekebenge asati akupfekwa before then is a mandatory instrument. Saka kwandiri yes ndege dzaifamba but ndakazviudza uyezve nekutaura nedzimwe hama dzangu neshamwari dzangu takawirirana kuti timbomira kufamba kusvikira zvatisererei and that is why ndisina kubuda nendege dzaifamba during the lockdown.
Imi semunhu akanga ari muZimbabwe, zvii zvamungataurawo pamusoro pematanho akatorwa nehurumende mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Ndingati matanho akatorwa nehurumende ndinoda kuvimba kuti akabatsira chaizvo kulimita the spread yeCovid. Tichitarisa manumbers edu according to official numbers ekinge ari very low compared to dzimwe nzvimbo dzakaita senge South Africa. So ndingati zvona hangu hurumende yakazama chaizvo kuti vabatsire kuburikidza nemalockdown nemamwe matanho avakaisa kuti COVID isapararire.
Saka makazokwanisa kudzoka kuno kuAmerica riini uye chii chinodiwa kuti munhu anga achikwanisa kufamba?
Ndakakwanisa kudzoka first week ino ya October. Chavanoda kana uchida kufamba unofanira kugadzirira kuti utorwe COVID test yako and the time yacho yaunofanira kutorwa will depend on nyika yauri kuita transit through or yaunenge uchienda. Inini yangu yaida 72 hours nekuda kwekuti Dubai requirement yavo ndiye kuti zvoni unofanira kunge uine COVID test certificate rinenge raitwa within the 72 hours rekwaunosvika kuDubai. Ndasvika kuno kuAmerica ndakazvisa or self-isolation here 14 days, and I am still undergoing it right now. It wasn't the requirement. Yandaka piwa pa airport, and na kunzwa anything to do about it in the state yandiri. But it's a requirement. Yekubasa kwangu yekuti ndi nofanira kunge ndiri isolated for 14 days. Saka ndiri kuteedzera murawo iwoyo and ndiri kuquarantina ndiri kumba zvangu ndisati ndatanga zvekare kuenda kubasa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vatina chetsokodai vachitaura vari parunare muVirginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichimbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Hello tete mave, muri sei? Ndiri kutaura pamusoro pekudhura kuri kuita mbeu kuZimbabwe nefertilizer. Izvinhu zvakaoma kuZimbabwe, zvinhu zvakaoma. Mbeu dziri kudhura, fertilizer iri kudhura. Pairitengeswa hesamu nemashops imwe mamwe varitengesa in foreign currency. Saka zvinhu zvakaoma zvisingamboiti. I wish kuti dai government yaipawo warimi newabereki mbeu nefertilizer munguva yekunaya kwemvura, kuti nzara isarambe iri kungotenderera muZimbabwe. Izvi zvino kudhura kuri kuita mbeu kunozokonzera kuti vabereki nevarimi warime mbeu inonge isina kuuchikwa, woshayazve fertilizer yekuisa mbeu dzachadzi magwera chaazobereki kana kukura haakuri. Saka nhamo yenzara inoramba ichingotendera muZimbabwe haifi yakapera. Ndozvatatiri kungoshuwirawo muZimbabwe kuti dai government yatizwawo ipopa apa. Ndoda kumhoresa mwana gogo wangu kumanzununu kudepression wese wekwagopito, ndichimurisei. Ndoda kumhoresa murume wangu baba ataona dziwe manichitimurisei. Ndoda kumhoresazve mhuri yese kwadziwema ndichimurisei. Ndichimhoresazve mhuri yese kwabunya mai tinobunya murisei. Ndisingakanganwi hanzvadzi yangu Lawson kubharabhara uko zviri sei. Hanzvadzi yangu baba wa 2 kuPetersburg muno muSouth Africa muri sei. Chiti muzvichengetedze, coronavirus is real. Muzvichengetedze, mugeze maoko nguva dzese, keep social distance nekupfeka mamaski kana muri kuenda pane vanhu. Ndini maita dziwema kwaJohannesburg, South Africa.
Makadini mose mhuri yeZimbabwe vateerere yeStudio 7 vashamarari vacho. Ndini chisakaitwa mutetwa, ndiri kuSouth Africa. Dhodha, kuno korona iri kukwira zvakanyanya, vanhu vari kupera kufa sai. Hazvisina hazvo, tokurudzira ngoti vanhu vangozvidzivirira, ngotegoti igore racho zviri kungoitika kunyika dzose. Vanhu ngavangozvidzivirira pevari vasabatwa nechirwere ichochi. Toenda panyaya dzematongerwo enyika. Tiri zvakaoma zviri kuitika muZimbabwe. Tokurudzira kuti hurumende ibhadhare vashandi vayo vose zvakanaka. Marewo dzinovanokwanisa kurarama nadzo, hurumende ngaibhadhare vashandi vayo, kuti isangosvikanwa nekuita zvinhu zvisina zvakaipa chete. Ndiposi panotaurwa ngeZimbabwe panongotaurwa zvakaipa chochete. Tokurudzirawo vamwe vanhu kuti vose vari kumapato MDC kuri kuitika mhirizhonga, kuti taona mhirizhonga yacho isingaperi ngavagadzi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu, kana kuti 8,036. Hurumende inoti yabvisa zvimhinga mpinyi zvose zvanga zvichisangana nevashandi vayo pakutambira mari yekubatsirikana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa woendeswa kumatare nevari kuda kupinda musarudzo dzakambomiswa kuitwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mfufu 2020 nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kakhulu maqhathanisa nemali efa kweConsumer Council of Zimbabwe. Indleko lezi zizaqhubeka sanda lethembo lokuthi umnyaka usiyaphela yebe sokudabuleka kabili. Njalo nje futhi enye into omele sinanzelele ukuthi inkinga yethu ukuthi isikolwa ngabantu abaqamba amanga esikhathi sonke bengakhangela abantu ababasebenzelayo.
Abayinhlanganiso ibona ngelungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe bathi isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha sikhuphuke okwethusayo.
Siyakwazi ukuthi ngo-2010 uhulumeni weSouth Africa wathi nxa ekhipha ama-permit wakhipha lama-business permit. Ama-business permit lawo ngawokuthi labo abenza ama-business amancane.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kweleSouth Africa zithi singagcina zimangalela uhulumende wesabelo seGauteng ngumthetho obikwa weyamele ukuchochozeleni ukuchasana ngezizwe. Sebe zinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minembili 8,036 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose amane 38.2 million. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Sebe izinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minembili 8,036 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe kwasila inkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,632 kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 230. Izwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamashumi amane 38,868. Emhlabeni jikelele khona sebe izigidi ezingamashumi phose amane 38.2 million abafunyenwe belegciwane leli labulala abedlula isigidi 1.1 million kubika abekolitshini leJohns Hopkins University laseMelika. Abenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi eConsumer Council of Zimbabwe CCZ bathi isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha sikhuphuke ngesilinganiso sokungaphezu kwamashumi amane lanhlanu ekhulwini 45.34% obathabele masuku. Usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-CCZ babika ukuba lokhu kungabe kubangelwe yikuqansa kwendleko yezinto ezinjengemfundo, umthelo kagetsi, ukuwa isisindo kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika lokunye. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zihola amadola aweZimbabwe aphakathi kwenkulungwane ezine i-4,000 kusiya kunkulungwane ezilichumi i-$10,000 ngenyanga. Umnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, uthi kufanele iholo lezisebenzi zikahulumende ledlule imali enakekela imuli yabantu abayisithupha.
Ama-figures lawa ethulwe yi-Consumer Council of Zimbabwe kutshengisa ukubana ukuphila kuleli sokuqanzile ngakho ke labantu abasebenzayo sebefuna ukuthi imali yabo ingezelelwe. Sibona lokhu kulobunzima kakhulu ebantwini nje jikelele ngoba iningi labantu kabayitholi yona leyo imali. Beso kusithi izisebenzi zikahulumende ikakhulu amatitshala lawo imali yabo incane kakhulu, kumele ingezelelwe ukubana yedlule yona leyo ifika ekhona okwamanje i-20,985.
Umnumzana Nhlonipho umqondisi Ncube ilunga leyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ laye ulombono munye lomaphosa.
Ungathi ubhekisisa kahle uyabona ukuthi okufakwe yi-Consumer Council of Zimbabwe into esizibiza sithi ngama-basic needs, abantu abamele bezithole nsuku zonke, okutsho ukuthi iningi labantu abasebenzela uhulumende abasakwanisi ukukuthenga khonokho ngoba imali yabo incane kakhulu uma uqathanisa the money efakwe yi-Consumer Council of Zimbabwe. Indleko lezi zizaqhubeka sanda le themba lokuthi umnyaka usiyaphela yebe sekudabule kabili. Njalo nje futhi enye into omele siyinanzelele ukuthi inkinga yethu ukuthi isikolwa ngabantu abaqamba amanga esikhathi sonke bengakhangela abantu ababasebenzelayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Madade Ndlovu ophila ngokuthengisa kobulawayo, othi imali edingakalayo ukuthi imuli iphile kuyimali abangayibambiyo lapho bethengisa.
Indlela into ezikhwela ngayo vele khona ukuthi umuzi ukuthi ukwanise ukuthi uphile kufuna ka 20,000. Uvele yona i-20,000 yoni 2,000 yangkhona yabuvela uyithole nga. Vele uyathengisani ngoba akusekho khona kokuthengisa, akusela khona ukuthi kathi vele uziphilise kanjani. Vele konke kunzima ngomumo onzima esingeke size siwukwanise ngoba vele kuwome yonke indawo. Hayi, siyafa ezindlini sibulawa zindlala, amagesi yonke into kukhwelile, kunzima. Ngabe nje uhulumende yasenzela kube lula, bahlale phansi bakhulume balungise into zonke zilunge.
Umnumzana F.O.T. Ncube umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association inakora uthi sokufana abasebenzayo labangasebenziyo.
Ukukhona kwezinto zisuka lapho ezazikhona kuze kufike namhlanje into ethusa kakhulu ngokuba sekuphinde phindeka nengi amaholo abantu abasebenzayo. Abangasebenziyo vele sebaphuma ekuphileni eZimbabwe, labasebenzayo labo akabasenelisi izinto. Umuntu osebenza eZimbabwe ngobuningi babo kabasathengisi inkwa, kabasathengi ishukela, abasenelisi ukuthenga yona impuphu le. Asikhulumi nge-school fees, lezinto ezinjalo sezinzima kakhulu. Ngakho-ke impilo yabantu inzima okuphindwephindwe kanenge.
Unkosikazi Bongiwe Hobe umhlali welokitshini leNkulumane kobulawayo uthi sebebanjwa ngamandla ukudla kabili ngelanga ukuze ukudla kwenele inyanga.
Sekunzima kakhulu lapha nxa singathi siyakhangela intengo yezinto ngoba okwakathe sesikwenza ukuthi ukudla kungani kuyahlala ezindlini ukuthi sidle kabili ngelanga. Uyadla ngo-12 emini uziye kudla ntambama ngoba nxa yathi ukhangela isalari yakho kahle kahle yabe kwani ukuthi lidle kuhle sibili iviki eyodwa. La amanye amathathu-ke labe selisidlani yathi sithi uyathi usakhala ngokudla ubone la magetsi la usephelile. So owakathesi nje ukuthi siphile, hayi siphila ngomusa ngoba lokho kuyarathi jesu.
Uphenyo olwenziwe ngabe-CCZ luveza ukuba indleko eyokuphilisa imuli elabantu abayisithupha iqanise isuka kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezedlula ezilithumi lane i-$14,438.23 ekupheleni kukancwabakazi yaya kunkulungwane ezedlula amachumi amabili i-$20,985 ekupheleni kukampandula. Uphenyo lolu luveze ukuba ukukhuphuka kwendleko lezi kungabe kubangelwe yizinto ezingasokudla kodwa ezigoqela imithelo yamanzi, ugetsi, imfundo lokunye. Inhlanganiso le ibuye yakhuthaza abathengi kumbiko ewukhiphileyo ukuba bananzelele nxa bethenga ngoba belakho ukuba bahlawuliswe imali ephezulu nxa bengazi ukuthi idola leMelika likusilinganiso esinganani ngeviki leyo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa utshele iphephandaba leChronicle ngomvulo ukuba udaba lwezikhalazo zababalisi uzazidlulisela phambili kumongameli Emmerson Mnangagwa. Kumaviki amabili adlulileyo, umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngokukhwezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40%, kodwa izisebenzi ziqhubeka zikhonona ukuba iholo labo aleneli ukuba baphile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abebandlale MDC Alliance bathi ukwethulela umphakathi umbiko wokusetshenziswa kwemali yebandla ngomnyaka odluleyo i-audit report kuveza ukubanaka balamfihlo. Amaphephandaba kahulumende abesithi izigidi ezimbili lengxenye zamadola 2.5 million zachaphazwa iziphathamandla zebandla leli. Kodwa umgcini ngcebo webandla leli umnumzana David Coulthard ukubeke sobala ukubana imali yasetshenziswa njani. Kwasala inkulungwane ezedlula ikhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda.
Namhlanje siyathaba ngoba ama-professional auditors sechayile mhlophe ukuthi imali le yasetshenziswa kahle. Njalo ke sizama ukutshela abantu bakithi ukuthi imali eningi esichasisa lapha ku-audit ebandlululwayo ku-audit yimali yayivela kuhulumende e-Political Finance Act leyo esihluthunwe ngukhuphe eyomnyaka ophelileyo. Yiyo imali esizama ukutshengisa abantu beZimbabwe ama-taxpayers ukuthi imali yonke eyaphiwa thina si MDC Alliance si member eParliament njalo si largest opposition political party sayisebenzisa njani. Yikho kusokuchachile ama-journalists sibuye sathi ababuye baze kuzwa ngoba sithi ngesiNdebele injongo enhle ithungwele bandla. Asizange sifune ukuthukuza induku emqubeni, sithe sifuna i-transparency le-accountability, izinto zonke zenziwe kukhanya njengesandla sethu esempama, asifumbathanga lutho.
Manje libona ngani kuzanceda ngani ikakhulu nxa sikhangela labo elithi izitha zenu?
Sebezaqalisa ukukhuluma lokhu lalokhu, kodwa thina labantu beZimbabwe jikelele lama members ethu sichayela ihlombe i-National Standing Committee le-Treasury Department, honorary treasurer wethu uDavid Coulthard, lo president wethu u-People's President u-Advocate Nelson Chamisa, ngokuba lobuntu lokuzithiba akula mali esetshenziswe ngani ngamagwadla. Imali yonke ifeze umsebenzi wabantu. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumi se-MDC Alliance. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ulive Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe nasemhlabeni jikelele. Wothi sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa zithi zingagcina zisiyamangalela uhulumende wesabelo seGauteng emthethwandaba nxa engaphumelela ukwethula umthetho wakhe ofuna ukwenqabela abakwamanye amazwe ukubana basungule amabhizimusi amancane emalokitshini. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Njengoba amalogi chabalisa iCosmos City, Diepsloot, Alexandra, Dobsonville, Soweto, Tembisa, lamanye agcwele izitolwana, indawo zokulungisa inwele, ezokudlela, lezinye sungulwe abeZimbabwe labanye abakwamanye amazwe, lumthetho nxa ungaphumelela uzabachiya besendlaleni bengasela ndlela zokuziphilisa. Ngokutsho kwezinqumo lezi ezingakapasiswa ukuba ngumthetho, amabhizimusi amancane emalokishini kuzavunyelwa kuphela ukuthi abe ngawezizalwane zakwele South Africa. Kweza kwamanye amazwe lomthetho osabunjwa ufuna kuvunyelwa kuphela labo abalama permanent residence permits. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eziqhuba amabhizimusi la kwele South Africa zisebenzisa ama permit ohlobo lweZimbabwe special permits kumbe incwadi zokuphephela. Lokhu kutsho ukuthi lumthetho ongapasa bazasala esithubeni. Lobale kuyinto esegcekeni isikhulumeli sikahulumende weGauteng uMnumzana Thabo Masebe uyakuphika lokhu.
The intention of this legislation is to enable people to
lumthetho awubandlululi umuntu usekla abafuna ukusungula amabhizimusi emalokishini.
It is actually for the people who operate businesses in the townships.
Kodwa uNkosikazi Sharon Ekhambarami oyinhlanganiso yamagqwetha lwela amalungelo luntu uthi kusegcekene ukuthi lezi zinqumo zingemukelwa zizaba ngumthetho olobandlululo.
Refugees and asylum seekers are not permanent residents. They have a particular documentation and they will be excluded.
Iziphepheli labadinga ukuphephela abalawo ama residence permits. So lomthetho uyabandlulula.
This is now being challenged and will be seriously impeded. And that goes against international law, it goes against our very constitution.
Umqondisi wenhlanganiso ye International Commission of Jurists, uNkosikazi Kajal Ramchandran Kiok, uthi lo kuza kuba ngumthetho oyingozi enkulu.
The potential harm which the bill would cause would include the reinforcement of existing societal prejudice and discrimination.
Lumthetho ulakho ukumemethekisa udlakela lwezenophobia.
2008. So the potential harm here in this bill is not limited exclusively to financial harm.
Kodwa ke siphathamandla sehofisi ebona ngezomnotho esabelweni seGauteng uMnumzana Matopane Masha uthi bathemba ukuthi ngemva kokuthola imbono kaZulu ngalomthetho konke okuyinsolo kuzabe sekuphumile esikhathi upasiswa.
The bill is not banning anybody. It does not render anything that is currently legal illegitimate. What it basically seeks to do is to
kumthetho oqinisa ukusekelwa kwezizalwane zakwele South Africa.
Access support. The bill is currently out for public consultation until the end of the month. It will definitely lead to much more inputs and enriches the final product.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi akuzwisiseki ukuthi inhloso kahulumende weGauteng iyini kahle kahle ngalomthetho ofuna ukwethulwa.
Siyakwazi ukuthi ngo-2010 uhulumeni weSouth Africa wathi nxa ekhipha ama-permit, wakhipha lama-business permit. Ama business permit lawo ngawukuthi labo abenza ama business amancane bona lawo uhulumeni weHauteng okhokhelwa ngubaba David Magura osu sithi wona abantu laba umelanga bangene kuma business yikho thina sithi uhulumeni weHauteng okhokhelwa ngupremier David Magura kawuzame ukuthi ukhangelisise lokho abakuproposali.
Kusenjani umqondisi wenhlanganiso ye-Human Rights Watch ezansi ezwekazi le-Africa uMnumzana Dewa Mavinga usesole kakhulu lokhu athi imikhuba yengatsha zikahulumende lendawo zenhlelo zomphakathi ezibandlulula abakwamanye amazwe. Uthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile ngomkhuba wezinye izibhedlela zikahulumende wokwanda kwelapha abakwamanye amazwe kungakhathalekile ukuthi kulesi nqumo somthethwandaba esithi lokhu akukho emthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Yini ngilabe Zimbabwe lamukele ngenjabulo ukuphanyekwa kodaba lokhetho lwama-by elections edalela phezulu ele High Court. Inhlanganiso yabesifazana eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence imanyene le Election Resource Center Zimbabwe labanye. bathi akukho emthethweni ukumiswa kokhetho lolu ngumsekeli kamongameli uretired general Constantine Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle othi ukhetho lwamalunga edale lephalamende lolwamakhansili lulakho ukumemethekisa igciwane le-COVID-19. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights yiyo ephanyeke lolu daba imele lezinhlanganiso edale izolo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lonkosazana Vivian Nomalanga Bebe omnumzana Busani Mphuso Ntini lo mqondisi moyo owemthakazi Republic Party.
Akusizi ukuthi abantu kunje kube lokhetho umuntu abuya azokhampeni abantu bavota aqedi lapha flathela ahambe azayebuya futhi sokumele akhumbuze abantu ukuthi bavotele yena. So hayi okokhetho lweZimbabwe akusizi lutho right now, kuyamele sitshintshe ukwenza mpela sibone ukuthi kunje njengamanje silwisa ukuthi ngaba abantu bakithi bavula amehlo. Kube ngabantu bakithi abasiphetheyo sizama ukuzenzela. Ngiyazi ukuthi makungaba loNcube Ndlovu Dube omunye lomunye akhangele isigaba sakibo mbona ingani yindlela okungasizwana ngayo, hayi ukuthi kuthathe umuntu wale kwenye indawo ukuthi ufakwa ngapha. Laba bantu labo sebesenzela nje ukuthi umuntu adlelaye labantwana bakhe lemuli yakhe, abalandaba labantu.
Ye wothi sizwe ubabontini. Babontini, ukhetho nxa lungenziwa lamhlanje luyanceda ubani kwelaZimbabwe?
Hayi ukhetho lo lwama-by-election akulawa muntu vele luzanceda babadube, ngoba singakhangela intengo yakhona izegi yathi kufuneka $18 million. So imali yama-taxpayers leyo. So lolu khetho vele akulawa muntu ozasizeka. I think ongasizeka lowo owawina ngoba kuthiwa kawinanga i-2018 elections upresident u-ED. I think nguye ongathola khona i-legitimate. Besikhuluma ukuthi indaba iZANU khanya iwina ama-by election isikhathi sonke. iZANU 365 days a year iku-election mode. So abanye kuzamela bekhona bezadinga izipanela zemoto ukuthi belungise, but iZANU vele ihlala yona kwi-election mode. So kusuka kube lula ukuthi bewina ama-by-election ngoba kuba le voter fatigue kuma-opposition party esikhathi esikhulu. Ibe sengibuza ubabumoya, ubabumoya bekhuluma ukuthi khona koBulawayo kumbe eMathebeleland kumbe i-MDC kumbe iZANU iletha abantu beMpumalanga. Kodwa nxa yena sekuza ukuthi nxa kulama-by-election uzafielda yini yena ama-candidate kamthwakazi kazwakali.
Babumoyo, nankumbuzo.
Kuseselesi sanasana umtshado wezinja esisawubukele, sizohlala phansi lathi njengobukhokheli after idecision isinjani isiyenziwe. U-deputy president wabo uGovea Chiwenga wathi ama-elections awakho because of COVID. Who knows, vele besithi ama-elections awakho inceve ya-buying time balento abasayilungisa inkungwana yabo beqeda batshela ikhothi bejirulani lathi ama-elections sekhona. So wena ungagijima uphonge uba ngumuntu othathekayo ngamagemu abo, uzabonakala usuthatha decision engekho solid ngoba wena uyangena ekulegitimizeni lokuganga kwabo. But okumxoka ikuthi emaraphika ikami iqhubeka ilwa ngento ezihlupha abantu kakhulu into zelendi lezi.
Lapho sizwe ingxoxo yenziwe nguGibbs Dube. Labalaleli bakaStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni eye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele.
Mhlaka 12 Mfumfu ngomnyaka ka-1492, iqula lemikhumbi emithathu elalikhokhelwa yisalane sakwele-Spain uChristopher Columbus lafika esihlengeni esesibizwa ngokuthi yiBahamas okwamanje. Ukufika kwaleli qula kunanzwa minyaka yonke kwele Melika njengekhefu ele Columbus Day, lapho kwaqala ukunikwana lokutshintshana ukudla, izihlahla, izifuyo, inyamazana, izithelo, amaluba lokunye phansi kohlelo olwanikwa igama lokuthi yiColombian Exchange. Ngaleso sizathu ingcwethi zembali ziqakathekisa umnyaka ka-1492. Inani labantu emhlabeni jikelele selakhuphuka ngokuphethwe kane kusukela ngalowo mnyaka ka-1492, ikakhulu phakathi komnyaka ka
1650 lo 1850. Lanxa kungela zizathu ezisobala sokukhuphuka kwaleli nani, ingcwethi zenhlala kahle yabantu zethi lokhu kungabe kubangelwa yikutholakala langokulungisiswa kokudla okwaqalisela ekulethweni kwalokhu kudla ngokuthengiselana abantu bekutshintshana ngempahla, amatshali, igugu, izifuyo lokunye, ikakhulu ukutholakala kokudla okwakuvela kusithelo lezilinywa ezinjengomumpu, amagwili, amatamatisi, amazambane lezinye izilimo ezazilinywa ngabatholakala behlala eMelika ababizwa ngokuthi ngama Native Americans. Amagwili ahle aba yikudla okwathakazelelwa ngabaningi ikakhulu abadabuka emazweni wasemhlubulweni oweEurope. Umumpu lokunye kwasiwa ezwekazi leAfrica lawo wathakazelelwa okwamagama ngeminyaka yabo 16th century ngabensundu. Wahle wathatha isikhundla sokudla konke kwaseAfrica, udliwa unjalo kumbe ucholwa uhle ube yimpuphu. Abensundu bawamukela ngoba nxa usuyimpuphu uyaphekwa. Bawubona ubasuthisa njalo uqinisa umzimba nxa udliwa lezichebo ezehlukeneyo okungumkhuba olokhu usenzakala okwamanje. Ukusiwa kwele China ukudla okunjengamagwili, umumpu, amazambani kubikwa kwakhuphula inani labantu bakulelozwe phakathi kweminyaka yabo 1500 kusiyafika u-1650. Kusiyafika u-18th century, isilinganiso sabantu esedlula okugodwa kokuthathu sasesitholakala kwele China. Uhlelo olwasungulwa nguColumbus olweColombian Exchange lubikwa lwasabalala emazweni womhlaba abemikhubi besiya emazweni lokudla lempahla ethile besiyatshintshana okwenza ukudla okuningi kwafika emazweni okwakuvela kungatholakali khona. Phambilini luka-1492 kwakungela ama-orange esigabeni seFlorida kwele Melika, kwakungela amabhanana kwele Ecuador, kwakungela bilebi le paprika kwele Hungary. Uhlelo olwe Colombian Exchange yilo olubikwa lwaletha amatamatisi kwele Italy, i-coffee kwele Colombia la kwele Indonesia, ama-pineapples esigabeni se-Hawaii eMelika, izihlahla ze-rubber ezwekazi le-Africa, ibilebile le-pepper kwele Thailand, China la kwele India kanye le-chocolate kwele Switzerland. Ukufika kwequla lemikhumbi emithathu ezihlengeni ze-Bahamas ngo-1492 kwahle waguqula imbali yamazwe womhlaba ngokuphathelane lokudla. Lokhu kwahle kwaguqula lokuqondisa imbali yelakusasa lamazwe omhlaba. Kwahle kwasungulwa indlela yokukhulumisana ngokutshintshana kokudla okwakuthwalwa ngemikhumbi kuvela kwezinye izwekazi kusiya kwelinye. Kusabelwana amacebo, kwasungulwa inhlelo zamabhizimusi ngokuthengiselana kwalokhu kudla okwebanga laphezulu okwagcina kuthuthukiswa ubudlelwano bezizwe ezitshiyeneyo zomhlaba ngoba imikhumbi yabonakala ukuba yayithwala ukudla lempahla kusiya emagumbini amane womhlaba lula. Ngomnyaka ka-1492 kulapho abantu bamazwe achiyeneyo lemikhumba echiyeneyo bamanyaniswa khona baba ngumanyano munye wezizwe zomhlaba bamanyaniswa ikudla.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ihlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, bathi isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha sikhuphuke okwethusayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa zithi zingagcina zimangalela uhulumende wesabelo seGauteng ngomthetho obikwa weyamele ukuchochozela ukuchasana ngezizwe afuna ukwethula. Sebe zinkulungwane ezedlula kancane ezithoba mnembili 8036 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi aphose amane 38.2 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibhalelisayo ngupractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.